tirikutsigira zvitwa nemalocal authorities chero vachiteedza mutemo, the rule of law. The local authorities are obligated as the superintendents of the areas and as the planning authority to demolish mabuildings kana vanhu vari kuvaka ipapo vapuhwa yambiro vakaramba kutsa vega.
Asi vachombo vamwe vari kuti pane vamwe vanhu vanga vachitengesa iwo mastands iyayaya vasati vasungwa, asi vamwewo vakatenga mastands iyaya vanova varombo vacho vakanyanya ndo vanenge vari kuomeserwa. Zviri kufamba sei papa? Muchaita sei nevakatengesa mastands nemamwe makanzu raita wo?
Kuti vakavatengesera ndaanani tivasungise vaende mujeri, ivo tovapa mastands atabva mukulaunch manje mabhendinga yose kuti vawane mastendi ari pamutemo avanobhadhara padiki padiki nemhuri dzavo vakagara zvakanaka vakabva munyaya dzeuroja. Ngavatiudze kuti dhaanani tinoda kuvasungisa.
Saka mutemo ukavachombo unoti kana vanhu vachinge vaputsirwa dzimba mubumbiro remutemo idzva vanofanira kuendeswa kumwe kwekugara. Ivo vaputsirwa dzimba vachaendeswa kupi?
Kuti ugare pasi pemagetsi ugofa igozi dzakauraya munhu zviri bheta kukubvisa umire zvako pasina pausingafi nemagetsi. Saka tiri kutosera upenyu nekubvisa vanhu pavangafi.
Saka vekuchitungwiza vari kuendeswa kupi?
Kuchitungwiza totova ne 15,000, more than 15,000 bastends atabva mukulauncha today kuchitungwiza. Tiri kuti ngavauye vatore mastendi vanozonobhadhara mari yekutenga leta vatovaka dzimba.
Ndekupi uku kune mastends matsva?
Kunyatsime sekheni kutakatopega takatopedza kare kare ende vanozviziva